atichakwa na kubva kumureza kwatrukwita panozouya yatingati madetails emavoters edu ese vakatibatsira kutenga seva ichatibatsira kuzotipepeta mazita evanhu vese iwayo
saka yatopinda munyika zvese zvaagadzirwa paseva yacho
yakatopinda munyika yakatogadziriswa yakatosungirirwa yatinoti installation yekuiswa matambo anenge achibatanidza nezvimwe nzvina zvirimo iyo yatomira yatooma
zvakapedzwa riini izvi
zvakapera kundingati kutanga kwanovhemba takanga tapedza
tombotarisa vamwe vaya vaimboti tiri kutyisidzirwa nemasabhuku zvakadaro daro tiri kutorerwa mareceipt mamamboti maendesa kune mapazi akakodzera kuti vaongorore nyaya iyi muri kunzwa kuti kudii pari zvino
havasati vatipindura pari zvino asi takatarisira kuti tichaita zvakare musangano nemapato ematongerwo enyika yatinoti mapolitical parties tombonzwa kuti nyaya iyi ichiri kuenderera mberi here kana iri kuenderera mberi ivo vanotipawo mazano apo ekuti tiimise kutyisidzirwa uku tinofungidzira kuti mumashombo mairi akuteera tenge tane musangano zvakare nematongerwo enyika mapato ematongerwo enyika
munowanzoita misangano navo kangani ivo vezvematongerwo enyika
tinongoita musangana navo apo patinge tangoona kuti pane dambudziko ratida kuti timbotaura navo nezvaro tinongodanidzana zvanga zvisina hazvo kunyanya kuoma nekuti vanga vachitikangovadanidza vanouya ivo vakasanganawo kushanda kwavanenge vachita vakasanganawo nezvinenge zvimwe zvichivanetsa vakatikumbira kuti tisangane tinongosangana saka handingati tine zviga zvekuti tinofanira kusangana pakati nepakati tongoti apo panenge paitika chinhu chekuti tisangane tinongosangana tobva tataura nyaya yacho
chikumbiro chekupedzisira mungati kudii kune vanhu vasati vanyoresa kusvika pari zvino
ndinoda kukumbirisisa zvachose ndakamirira vezeki kuti avo vanga vachiri kuzungurira avo vanga vachifunga kuti kuda maelections achaitika ngavauyi vanyorese neuwandu hwavo tione tisvike panhamba yedu yatoda kusvika ye7 million neavo vachabva kudiaspora vachaya kuholidhe kukrismas kuzoona vabereki ngavasadzokera vasina kunyoresa ngavatitsvage tivaudze kuti togona kuvanyoresa vari papi
sachigaro wezek amairita makarau vari parunare muharare zvichakadaro sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira rezimbabwe election support network kana kuti zesin rinoti zek inofanira kuwedzera nguva yekunyoresa vavhoti mushure mekunge dare repamusoro rati zek inyorese vane vabereki kana mubereki asina kuberekerwa muzimbabwe vane zvitupa zvakanzi alien zeki yakati iri kumbozeya nyaya iyi uye inotarisira kunyoresa vanhu ava muchikamu chechina mushure mekunge yaongorora mutemo wacho nemutongo uyu mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro webhodhi rezesin vaandrew maconi
mutongo wakakohwa nedaro tiri kutambira zvikuru sezesini nokuti ndozvatanga tiri kugara tichitaura tichigara tichinyunyuta kuzeki kuti munhu wese ane kodzero yekuvhota anofanira kubvumidzwa kuti aregese kuvhota munhu wese anonzi muzimbabwe anofanira kubvumidzwa kuti akwanise kuregesa kuvhota asi tinoona kuti maelections ese ekumashure aya vanhu vaizivikanwa nezita rekunzi maalliance chireva kuti vanhu vane anenge ati vabereki vanogona kunge vakanga vabva kunzvimbo dziri kunze kwezimbabwe kunyanyanyanya musadak region vanga vari kunzi iwo havakwanisi kuvhota nokuti maalien kunyange zvazvo ivo vakabarirwa muno muzimbabwe vari macitizens ezimbabwe saka tinotambira mutongo wakatuhwa nedare zvakanyanya nemaoko maviri tichifara kuti at least masocalled aliens vaakukwanisawo kuti vakwanise kuregista uyezve vakwanise kuvhota kurudziro yatinayo zvakare ndeyekuti nokuti vanga vatojambwa nechironga ichi kudhara munzvimbo dzakasiyana-siyana zeki inofanira kudzokera zvakare kunzvimbo dzayakabva payakatanga chirongwa chekuregistai ichiregista vanhu vakanga vasarira vese ivavo varegiswe kuti vavhote maonero edu vanhu ivavo vakawanda zvikuru
vanhu havangasvike uwandu hwakadii
vanogona kusvika uwandu hunokwana miliyoni vanhu vakawanda sokuziva kwenyu mumapurazi mese omu vanga mune vanhu vangavatingatiwo vanga vane maparents aibva kumalawi aibva kuzambia nedzimwe nyika dzakatikomberedza mapurazi kunyanya uyezve nemamwe mataunships edu atinawo muno akaita sevana mulobengula vana mufakose vana mbare vanga vakawanda vevanhu vanonzi vaibva kunze kwenyika
Tichi tarisa unyayo ivo vezek varikuti ivano danguwa yekuti vambotanga vazeya mutongo iyoyo zvekuti vanga vachifunga kuti pada panozotanga chimwe chikamu chavo imwe phase ndo yavanozoti vatange kunyoreswa munoti kudini mashoko iwayo.
Tinoti handizive kuti chiri kuvakanganisa vezeki chii kuti vaite kuti mutongo uyo uimplementwe izvozvi, nokuti hapana chinonetsa apa. Mutongo wanga wakanyatsonyorwa zvakanaka kuti chinongodiwa ndechekuti munhu yaanongoenda ane chitupa chake chakanzi ADN uyezve nebirth certificate rake neproof of residence, ongorejistrawo sekurejistra kuita wamwanhu wese. Hationi zvinhu zvakaoma ipapa. Ndoshaya kuti kuzeki chaindoda kuziva chacho chinyi. Haisi kubvuma here kuti vanhu vamazimbabwe ve haisi kubvuma here kuti vanhu havarekodzero dzokuvhota? Constitution yedu inoti munhu wese akabarwa muzimbabwe, munhu wese anonzi Zimbabwe ane kodzero yekuvhota.
Sachigaro webhodhi reZESIN vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muJapan tinodzokorora vaive chipangamazano chemutungamiri wenyika tinoregerera tereri nyaya yekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika iri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Vamwe vanoti mauto akaita zvakanaka asi vamwe vachiti haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuenderera mberi nehurukuro iyi, Tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu avo vakarerekeravo kuZANU PF uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Chinokosha kutanga-tanga ndechekuti vaMunangagwa vatungamire hurumende nevanhu veZimbabwe nenzira yakasiyana nezvaiitwa navaMugabe, kureva kuti ngavatungamidze kuremekedza kodzero dzevanhu, ngavatungamidze kugadza makurukota, vanhu vane unyanzvi vanoziva basa, kwete vanhu vanenge vachipuwa masimba nekuda kwekuti kuda zvichida vanotsigira musangano kana kuti vanotsigira vaMunangagwa kana kuti vari kumauto. Uyezve ngavakurumidze kuisa hwaro hwekuti nyika yeZimbabwe iende kusarudzo dzakanaka. Rimwe dambudziko riripo nderekuti mauto anyanya kupindira muzvematongerwo enyika. Ngavawane nzira yavangaita kuti simba rekutonga muZimbabwe risabva kumauto asi ribve mukuvhota kwevanhu vachitaura musarudzo kuti vanoda kutungamirwa nangana. Saka mukana wavainawo iko zvino ndewekuti ngavamutsurudze upfumi hwenyika nenzira yakatsarukana inotaridza kuti utungamiri hwenyika ndeutungamiri hwenyanzvi, kwete hwevanhu vanongoti pamberi nemusangano.
Munoonawo senyaya iyi vachirumanza?
Well, vaMavhinga vataurawo zvakanaka chose. Dambudziko rinongozovapo muruzhinji rweZimbabwe inyaya vanongoti mahuman rights. Ipapa apaka panoda kuti panyatsokuongororwa kuti kavachiti mahuman rights anani, uyezve mahuman rights zvichireva kuti kudini. Ndoti yangu izvozvo, but ndokungidzira kuti president vaMunangagwa kana chero nezvamahuman rights vatanga nenyaya yeumbavha nokubva vati tarisa kahama yangu hatidi kutatanidzana. Pa 3 months dzimwe dzimitatu chiunza zvanga zvichifanira kuti zvinge zvichigara muno, asi kana waramba hako usazodini usazoti takaipa. I think kuno munhu ane nzeve dzokuda kuteerera asingadi kuita pachongo atingati macrobatics okuda kuzvidza wakangwara kana kuita sei, ndofunga anzwa. Ndoenda pane nyaya yavataura yamasoja yekuti masoja asapindira mui mutongi wenyika. Handizi kuti vaMavhinga shuwa vasaita sokuti havana kuzvagwa munyika ino, ende vasaita sokuti chinonzi soja havachizivi. Kuda maybe ndingapa mufananidzo wekuti soja kuti titi sezvaitwa naSmith kuti magandanga hataiti isisu chi vana mukoma. Handimaona nyika ino kuti inge iri free yakasunungugwa namasoja. Saka nyaya yekuti anzi masoja asapinda mupolitics handizi kuti vanhu vanozviwanira kupi izvozvo. Vese magenerals varipo iye zvino vakaenda kuhondo vachijoina vachitiri kuda kurwira rusunungugo kwenyika yedu. Saka nanhasi iye zvino masoja anongorwa achisunungura vachida kuti revolution irambe ichienda mberi. Hazvigoni hama dzangu kana tiri vanhu vanoda kutaurana chokwadi kuti nhasi ungati masoja eZimbabwe asiyane nepolitics. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Ndiwo chokwadi chocho. Saka isusu seZimbabwe ngatizivikanwe kuti maZimbabwe vanoita politics dzavo idzi. Full stop. Nokuti kuti tikope zvinoita dzimwe nyika. Dzimwe nyika hadzina kumbogwa hondo. Saka ukataura nezvehondo kwavari hazvina meaning. Vanotaura kuti what do you mean?
Vamavinga.
Ko zvino nai vachirumhanzu. Kana tikati masoja ndo vanotonga. Saka tinogoitireiko kubata vanhu kumeso tichiti kunoitwa sarudzo. Sarudzo dzinogova dzei. Nekuti sarudzo inongoreva kuti munhu abva zera asvika makore gumi nemasere ane kodzero yekunotaura kuti ndoda kutungamirwa nangana. Ndochekutanga. Kureva here kuti kuZimbabwe muutongi wechichitera haushandi kuno utongi wechiuto. Ngazvingobudwa pachena ndochechetiri. Uyezve chotatu ndechekuti ko ivo vana mukoma vakarwa hondo tinovatenda. Ko zvavava vana sorojena zvavava kupera. Kureva here kuti vachaenda kwamupiganebwe nenyika yeZimbabwe.
Iita kumubvunzo wakanaka chose. Bati zviripo ndezvekuti kana tichiti vana mukoma haziri kuti vana mukoma vakange varipo sinzi ava vapinda masengi point in 1980 nyanatsi vachiriwo masoi handizvo iye zvino tina maMPs tine vanana vanachamisa havana kumbobva hondo they are MPs ende vanotuve maprison wamwe maparty ende kuhwina kwavakaita vana vachamisa vachiva neconstitucency yavo ndiwo dhemokrasi yacho saka vedwei tisaramba tichitogoredza maconcepti kana maideas ava edzimwe nyika ngativeivo nezvedu samaZimbabweans kuti aya ndo matongero atinoda kana vana mukoma vava masorojena zviri kuna vanhu kuramba vachivadairi kana kuvaramba apa tiri kuda kungotaura nenyaya yekuti ngatisiyanei nenyaya yekuti yei masoja apindura mupolitics yei masoja apindura iye zvino nhasi munhu wese asiri kufarere nenyaya yamasoja yavo nhasi uno iye vamavhinga hamusiri kufare here nenyaya yamasoja mungondipindurai pakuti hongu kana kuti kwete
vamavhinga
vachirumanzu inini izvozvi hana iri kubika mananga ndiri kutya kuti kutongwa nemauto vakabata pfuta haisiyo hazvidzo zvakaenderwa kuhondo handiti kuhondo zvainzi one man one vote ndo yakanga tiri imwe donzo rekuenda kuhondo
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vadewamavhinga vanova gweta rekodzero dzevanhu manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumhanzu vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuzanu pf vamavhinga vanga vari kusouth africa vachirumhanzu vari muHarare Shon Timba kubva kuna Suleiman Chimbetu tabata svika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare mauto anonzi achiri kungoramba ari mumugwagwa kunyange hazvo vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vakatenda kusiya basa kare kare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanonzi vakatambisa mukana wekuti nyika ifambire mberi nekusadoma vanopikisa mudare ravo remakurukota tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.